Gwetara vasikala va Dakotat vauza Studio 7 kuti kusvika pari zvino vasikala vasati vaona chiremba wavo asi vanonzi vave kunzwa zviri nani pane zvavaive mukupera kwesvondo nanezuro. Vakotat vanoti kurwara kwavo kunotevera kushanya kwevamwe vanhu vasinganzwisisike mujeri mavo pavainge vamboburitswa.
He seems to be doing much better. He appears to have recovered from whatever it was. There are still concerns that it may have been a poisoning, in that there were men who came into his room soon before he then fell ill. Men who came into his room purportedly searching for something, but they didn't find or take anything. A job had been taken out of his cell at that time. So that, I think, is where the fear that it could have been poisoning comes in. But thankfully, it seems that he has recovered.
Vanenge vavanani kubva pane zvavanga vari. Panofungirwa kuti vakaisirwa muchetura nekuti pane varume vakapinda murumu mavo vachiti vane zvavaitsvaka uye ndopa vakazotanga kurwara. Varume ava havana chavakawana nekuti vasikala vange vakaburitswa murumu iyi. Ndopa anobva fungidziro yekuti vanogona kunge vakaisirwa muchetura.
Vakafanira kubata chinzvimbo chemutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vatsinhirawo kuti vasikala vave nani.
Vakunzwawo zviri nani. Tinotenda Mwari naizvozvo nokuti I think paweekend vanga vasinganzwe zvakanaka zvamutsotsi vanga vasingatofamba. Nezuro vainzwa kutsva mudumbu, nezuro vainzwa kupera simba, asi zvanzi iko nhasi vakunzwawo zviri nani. Saka tichangoramba tichingokwanisa update.
Muzvare Mahere vati ikodzero yevasikala kuti vaone chiremba wavo uyewo vaCotat vati vari kutaura nevekujeri kuti vaone kuti izvi zvaitika asi vakati zvinofadza kuti vave kunzwa zviri nani. Hatina kukwanisa kunzwa divi remutauri weZimbabwe Prisons and Correctional Services, Superintendent Mayor Kanyesi, sezvo vati vange vasiri pabasa vachidzoka mangwana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo pamashoko ekuti vasikala vanogona kunge vakaisirwa muchetura. VeZimbabwe Prisons and Correctional Services vanonzi vakazivisa mhuri yavasikala kuti vainge varwara uye kuti chiremba wavo aifanira kuzovaona kujeri, asi chiremba wavo akatadza kuvaona nezuro sezvo vainge vaenda kudare kwainzwika imwe nyaya yavari kupomerwa. Nhasi zvekare vasikala vange vari kudare uku vakwidza nyaya yekuti vachuchusi panyaya yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga kunyatsime muna Chivabvu vasungwe nenyaya yekuzvidza dare mushure mekunge vatadza kuva pamagwaro avo panyaya iyi kuti vaone kuti vozvidzivirira sei. VaCotat vanoti vasikala vari kuda kuti vachuchusi ava vaMichael Reza navaLancelot Mutsokoti vakandwe muturongo nekuti vakatadza kuita zvavakavimbisa dare.
So today, the defense job scholars team, we were making an application for the prosecutors to be found in contempt of court and to be placed in custody until they purge their contempt of court and provide us with those state papers.
Nhasitanga tiri mudare tichida kuti vachuchisi ava vakandwa mujeri kudzamara vati pamagwaro sekuvimbisa kwavakaita kudare.
Vati vachuchusi ava vave kupa zvikonzero zvisina maturo nekudaro vanotarisira kuti vachabatwa nemhosva yekuzvidza dare apo dare richapa mutongo waro panyaya iyi nemusi wechishanu. Chakadai Muzvare Mahere vati nyaya yekuti vachuchusi vanotadza kupa vasikala magwaro ekuti vagadzirire kutongwa kwenyaya yavo kana kuti mastate papers kunoratidza pachena kuti hapana umbo hwakakwana panyaya yavari kupomerwa.
Asi zvatinoziva isusu ndezvekuti vasikala havana mhosva. Zvazvinoratidza nokuti kana vachuchisi dai vanga nenyaya inobatika inokwanisa kumira mudare dai by now mapepa iwavo mastate papers hapo hapo, nokuti vari kuedza kubika nekuunganidza mapepa zvinhu zvisipo. Saka kana chinhu chisipo hachikwanise kuti chipiwe kune munhu nokuti hapana nyaya inobatika, biet nyaya yekunyatsime, biet nyaya yemusi 31 July, zvese hapana nyaya inobatika.
Vasikala vane nyaya mbiri dziri kumatare pari zvino. Yekutanga, ivo nevamwe 15 kubva kubato ravo reCCC vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime muna Chivabvu mushure mekupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali nhengo yebato ravo. Vasikala ndivo gweta remhuri yamuzvare Ali. Mhosva yechipiri yavari kupomerwa ndeyekuti vakapeshedzera veruzhinji kuita mhirizhonga muna 2019. Vasikala nevamwe vavo vari kuramba mhosva idzi. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti nhengo dzeCCC 16 idzi dziri kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nekuti hurumende iri kupindira mukutongwa kwavo. Asi vaziyambi vakamboudza Studio 7 kuti Matare apindire panyaya yavasikala nevamwe vavo kana dzimwewo zvadzo nyaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.